vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaumo Harare, mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Madere vati vacharamba vachirwisa kusafambiswa kwemari yenyika zvakanaka uye kumanikidza kuti komishini inoona nezvouori isunge vose vanoita uori munyika kusanganisira vari kutora mukana wechirwere checovid-19 kubira nyika mari.
Chikuru chatanichitaura nhasi nyaya yeuori watambudza Zimbabwe, kunyanya nenyaya yemari yakaenda kucovid-19. Takanzwa kunzi mari inosvika 60 million yakatorwa yaisainirwa nemaminista anosanganisira Obadhaya Moyo, Mthuli Ncube napermanent secretary kuvamatanga anova iye munyori mukuru weministry of finance. Chatiri kuda isusu seNDC Alliance ndechekuti vanhu ivavo vaongororwe neZAC kuita kuti mari idzodzo dzidzoke kuvanhu. Vanhu ivavo vaongororwe nemapurisa kuitira kuti muori usaienderere mberi.
Muzvare Mahere vati vose bato vakaona nyaya dzeuori dzisina kutsvagurudzwa zvinovagutsa vachange vachizoratidzira mumigwagwa munguva shoma inotevera.
Tataramba tichitaura, ticharamba tichingoitaura nyaya iyoyo kupariament, ticharamba tichitaura nyaya iyoyo isu semacitizens, tichaenda kana mustreet nokuti bumbiro remutemo rinotaura kuti tinobvumirwa kuenda mustreet tichinodemonstrata kuita mademonstrations, ticharamba tichingobvunza kuti mari iyoyo ngaidzoke.
Muzvare Mahere vatiwo MDC Alliance haisi kuzotambisa nguva ichirwisa zvinhu zvisingabudisi Zimbabwe mumatope mairi vachiti chinangwa chebato ravo kuona kuti vana veZimbabwe vabuda mukutambura uku. Mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaNSC Mudzengi vatiwo kusatongwa kwenyaya dzeuori dzichipera vanhu vachiendeswa kujeri zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti veruzhinji vagunun'une.
Zviri kuitwa zvishoma sokuti hatisati tatomboona kana munhu umwe akasungwa akavharirwa nenyaya yekorapshoni. Zviri kungoperera pakuti tiri kuinvestigeta nezvimwe zvakadaro daro, asi zviri pachena kuti uori hwatekeshera munyika zvikuru sei huchiitwa nevanhu vari vane masimba.
Asi vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatapadzwa mugwadi vati hurumende yavaEmerson Mnangagwa iri kugona chose kurwisa uori. Vamugwadi vati vanhu vari kuita zveuori vari kusungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission nemapurisa. Panyaya yekuti vamwe vari kusungwa nyaya dzavo dzotora nguva refu dzichiri mumatare, vamugwadi vati hurumende yavaMnangagwa haingagoni kumhanyisa matare, asi vakati pane vamwe vaive muhurumende vakatobatwa nemhosva yeuori kusanganisira vaDouglas Tapumanei vaishanda kumahofisi emutungamiriri wenyika.
Ndiye magistrate wa High Court, ma Supreme Court, ma Constitutional Court. Ndiwo anopa munhu mutongo kuti wakuchienda kujeri. Saka zvakaita kusagutsikana, kusagutsikana uku hakunei nehurumende kuti hazvitotenderwi kuti vaMnangagwa vatonge munhu nemhosva yekorapshoni vachimuendesa kujeri. Vanenge vatotyora mutemo, hazvitenderwi. Chavanokwanisa kuita chete kukurudzira nejustice system vematare ezimhosva nevemapurisa nevari Corruption Commission kuti itai vakazvidzwa ndakakutumai. Vean Corruption Commission vari kubata, tiri kuzviona mapurisa avo zvakare ari kubata, asi kumatare ezimhosva ndokwaita dambudziko rokuti vamwewo nyaya dzacho dzakuramba dzichirepesa kunozopedzera vanhu vakuta kuda tomogata tichidzosera vachibatwa chidzosera. Inhau yokuti matare ezimhosva haadziraniki kana kumhanyiswa inoti tambiti yukandi tambiti zejustice post.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambi ziyambi vati vanga vasatoona mashoko ataurwa nebato reMDC Alliance aya nekudaro hapana chavaigona kutaura nezvenyaya yekurwiswa kweuori zvakakwana munyika. Mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo kuti tinzwewo divi ravo panyaya yekurwiswa kweuori munyika. MDC Alliance yaramba mashoko ekuti nechekuita nemhirizhonga inonzi yaitika pamuzinda weMorgan Tsvangirai House nhasi. Muzvare Mahere vati gakava riripo pakushandiswa kwemuzinda uyu vakaritira kumatare edzimhosva uye ibato rinotevedzera mitemo yenyika. apo Muzvare Maere vanga vachitaura nevatori venhau MDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe inonzi yanga iri mubishi rekuunganidza mazita evanhu vairi kuda kudzinga muDare reNational Assembly. Vanonzi vari kutarisirwa kudzingwa muparamende chero nguva vanosanganisira vaAmos Chibaya, vaInnocent Gonese, Muzvare Joana Mamombe, vaHappy Mo Chidziva, vaJob Sikana, vaDaniel Molokele, vaCaston Mateu navaSamuel Banda. Huwandu hwenhengo dzeMDC dziri kuda kudzingwa hunonzi hunogona kukwira zvichitevera mirishonga inonzi yamboitika pamuzinda weMorgan Richard Tsvangirai House. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora pamusoro peurongwa hwebato ravo hwekudzinga dzimwe nhengo muparamende. Bato iri rakatodzinga kare nhengo ina dzinoti Muzvare Tabitha Khumalo, vaProsper Mseami, vaCharlton Hwende namai Lilian Timvias. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.